Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kanaka vatereri tinosangana zvakare manira nhasi uri musi wechishanu chikunguru 12/2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondi riri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Maminisita edu anofanira kukumbira regerero kune vana veZimbabwe vavari kutambudza matambudziro avari kujaya. Kana vachiuya kunoku vanouya vachiita kunge zvinhu zvakanaka, kunge vane chido nekuti vagadzirise ikonomi kuitira kuti nyika ifambire mberi. Asi zviri kuitika kumba chaiko hazvisizvo.
Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo vanozvidzwa nekudirwa mvura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muBritain.
Ndoda kunyatsokumbira vagari veZimbabwe kunyanya vagari veGavai kuti ndokupira ruregerero. Zvimwe zvinhu zvinoitika kana uchinge watsamba watadzirwa, unoziva kuti ngwandiri nechirungu ndingangoti extreme provocation. Ndikuti ndaiziva kuti munhu uyu haana simba rekuuya kusuwa kwachiita seizvozvo.
Munyori wekanzuro reguta reBulawayo vaChristopher Dube vanoti vari kukumbira ruregerero pamashoko avakataura neZuro apo vainetsana nemutevedzeri wameya weguta iri vaTinashe Kambarami. Chikwata cheZimbabwe Netball cheGems chinokwatura Sri Lanka mumutambo wokutanga nhasi kuLiverpool kuBritain. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo vanozvidzwa nekudirwa mvura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muBritain. Izvi zvaitika panze pemuzinda weChatham House muLondon makare. Vamoyo vadirwa mvura apo vanga vobva paChatham House pavapinda mumusangano wezvekushambadza Zimbabwe kuitira kuti vekunze vane mari vakwanise kuenda kunodyara mari dzavo kuZimbabwe. Izvi zvaitika panguva iyo zvizvarwa zveZimbabwe zvinobva kumasangano akasiyana-siyana ayo anosanganisira Zimbabwe Human Rights Organization, Restoration of Human Rights pamwe nebato reMDC. Zvizvarwa izvanga zvichiratidzira panze peChatham House zvichinyunyuta nekwazvinoti kutadza kutungamira kwehurumende yavaEmerson Mnangagwa. Vanhu vanga vachiratidzira ava vari kuonekwa pane imwe vhidhiyo iri kutenderera pamadande mutande vachidira vamoyo mvura pamwe nekuvatuka kuti imbavha pavanga voedza kupinda mumotokari. Studio 7 yaedza kubata muzinda weZimbabwe muLondon, asi vadaira nhare yedu vati munhu anokwanisa kutaura nesu pamusoro penyaya iyi anga asipo. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mumwe wakaronga kuratidzira uku uye vari mutauriri wesangano reZimbabwe Human Rights Organization vaKingston Jambao kuti tinzwe zvaitika.
Zvaitika nhasi zvinoratidza kunyunyuta kuri kuitwa nediaspora, kunyunyutwa kuri kuitwa nemaZimbabweans, nekuti nhamo yatinayo inhamo yedu tese. Zvino apa zvatiri kuita ndezvekuti toda kuti maBritish vazive kuti hurumende yavari kufunga kuti yachinja, hurumende yavari kufunga kuti yanaka, yavari kutambira kuno nemaoko mairi, nekuti tiri kuona vaminisita vekuZimbabwe vari kuuya kuno vachitambirwa nemaoko mairi neConservative government. Toda kuti vazive kuti vanhu vekuZimbabwe havasi kufara, hakuna chachinja, zvinhu zvatonyangara, kumusha hakuna magetsi, hakuna mvura, zvinhu zviri kutonyangara zvichiramba zvichienderera mberi nekunyangara.
Tiri kunzwa kuti madira mvura gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo. Sei matora danho rakadaro kana muchida kuti zvichemo zvenyu zvinzwikwe neBritain? Sei mazozvidza gurukota?
Chinangwa chemademonstrations baba ndechekuti tikwanise kusvitsa shoko ratinenge takanangana naro. Tinenge tichida kuita mapeaceful demonstrations, but mukati medu imomo mune vamwe vanenge vakagumbuka kupfuura vamwe. Saka zvinhu zvakadaro zvinokwanisa kuwanika zvichiitika kuti vaminista anogona kudirwa mvura, asi hatisi chinangwa chatatikaronga kuti maminista azorohwa kana kudirwa mvura. Asi nekunyunyuta kuri kuita vanhu, nekuti vanhu vanenge vakagumbuka, zvinoratidza kuti vanhu vakagumbuka, baba vari kurwadziwa nezviri kuitika kuzimbabwe.
Saka muchakumbira ruregerero here nezvaitwa kuna minista izvi?
Hurumende yedu inofanira kukumbira ruregerero kune vana vezimbabwe, baba. Maminista edu anofanira kukumbira ruregerero kune vana vezimbabwe vavari kutambudza matambudziro avari kuita aya. Kana vachiuya kunoku, vanouya vachiita kunge zvinhu zvakanaka, kunge vane chido nekuti vagadzirise ikonomi kuitira kuti nyika ifambire mberi. Asi zviri kuitika kumba chaiko hazvisizvo. Saka hurumende yekunoku toda kuti izive kuti no, zviri kuitika kuzimbabwe zvakasiyana nezvavari kutaura.
Saka imi matanho apiwo amuri kuita kunze kwekuratidzira pamuzinda wezimbabwe nekuratidzira vakuru muhurumende yezimbabwe vanenge vauya kulondon, zvii zvamuri kuita kuti musvitse zvinyunyuto izvi kuhurumende yebritain?
So far tanyora zvinyorwa zvakati zvinoenda kunumber 10 mapetitions. Tichivatsanangurira kuti zvii zviri kuitika kuzimbabwe, tichivatsanangurira kuti nei pasina chiri kubudirira kuzimbabwe. Hurumende yedu haina basa nevanhu, vane basa nevanhu vavo vavanenge vachiisa muzvinzvimbo ivavo. Saka ndozvatiri kuedza kuti hurumende itinzwe, kana yatinzwa yotibatsira kuti igadzirisa nevatungamiriri vekuzimbabwe.
Ndiani anga akaronga kuratidzira kwamaita nhasi uku?
Kuratidzira uku kwakarongwa nediaspora, vana vekuzimbabwe. Nekuti mukatarisa kuno kudiaspora kune mabato akati wandei. Kune iyo izoro yedu, kwoita ro, kwoita iyo MDC pachayo, but vana vezimbabwe. Saka taronga tiri vanhu vekuzimbabwe, hatina kuronga tiri kuti ibato rakati. Hatino ngatibatanei tiende tinoratidzira zvichemo zvedu kuchatamhauswa kwavari.
Avo vanga vari mumwe wevakaronga kuratidzira uku uye vari mutauriri wesangano reZimbabwe Human Rights Organization vaKingston Jambao, vachitaura vari parunhare vari muLondon naJonga Kandemiri weStudio 7. Munyoro wekanzuru yeBulawayo vaChristopher Dube vanoti vari kukumbira ruregerero pamashoko avakataura nezuro apo vainetsana nemutevedzeri wameya weguta iri vati Nashe Kambarami. Vaviri ava vakanetsana mushure mekunge vaKambarami vatora matanho ekumbomisa vaDube basa vachivapomera mhosva dzakati kuti, asi kumiswa basa kwavaDube kwambosendekwa parutivi nameya weguta vaSolomon Muguni avo vari pazororo, avo vati mhosva dziri kupomerwa vaDube dzitange dzaferefetwa nemazvo. VaDube vari kubuda muvhidhiyo iri kutenderera vachituka vaKambarami vachishandisa mashoko asingatarisirwe kubva kumunhu mukuru akaita saivo. Asi vaDube vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti mashoko avakataura nezuro aive akonzerwa nekutsamwa, uye vari kukumbira ruregerero kumhomho yeZimbabwe nepasi rose iro rakanzwa mashoko avo nezuro.
Haiko zvino zvinhu zvatofamba zvazvo, munhu aitanda kuziya akati suspenda. Ane masimba hundi suspenda nini sasitambula tindimeya. Ndimeya wanga sipo chete kumazwa mairi. Ndi adizini kutika imanyiru achini. Meya wasipo for 2 days only kuti ndoso sarandiki suspenda. Uye zve wakandimiti kusasenda town plaque munu mkuru. Hau kusikuru uti angoti haa. Akanganza kare kuhundi suspenda. Ati zini nakanganisa unongo mtapkana utata ule kutinzo. Akanganza zini.
Tichitarisawo maumbirwo akaitwa kanzuro yenyu, muri wemapato akasiyana here nevakakunyorerai tsamba yekukumisai basa?
Ivo ndo vanofungidzira kuti inini ndinove rimwe bato, because ndiriwo veterani inini. Ndevanhu kazhinji vanongoti maori veterani ndezanupf and ivo ndeve MDC. And inini constitutionally as a public servant handina turi randiri.
Taonawo pane imwe vhidhiyo iri kutenderedzwa pamadande mutanda apa muchitaura mashoko asingataurike pamhepo, uye kutaurawo muchityisidzira ivo vakambarame muchitaura nyaya kuti munowaura mungataura chii pamusoro pemashoko
aiwa akanyemire ndoda kunyatsokumbira vagari vekuzimbabwe kunyanya vagari vekubulawayo kuti ndokumbira ruregerero zvimwe zvinhu zvinoitika kana uchinge watsamwa watadzirwa unoziva kuti kwandiri nechirungu ndingangoti extreme provocation because ndaiziva kuti munhu uyu haana simba rokuuya kofuswa kwachiita seizvozvo ende kuuya kwavakaita sasitifadza zvasingakodzeri kuti vaita zvavaita zvaizvo waratidza kusandirespekta sori hangu kuti ndakazotaura mashoko akadaro ari tribal akozi very many shona friends most of my working life has been in Harare ndokandakachengetwa ikoko nemashona shamwari dzangu kunyanya mashona ipapo ndokumbira kuregerero ende pakuti ndinokuwira ndaitotaura zvangu zvokutsama zvaizvazvo noti kuti I wish to harm him ipapo ndinokumbira kuregerero kuvagari vezimbabwe nekubulawayo in particular nekwamuri vashamarari
saka nhasi makwanisa kuenda kuhofisi here kunoita basa renyu semazuva ose
nhasi handina ndotomboenda kubasa ndinosingapedza mosetime ndiri kutatangira pedo saka handina kuinda ndichibva ipapo ndobva ndabuda kunze kwedhorobha ekuti pane zvimwe zvinhu zvandaimhanyira zvava zviri important
munyori wekanzuri yeguta rebulawayo vachristopher dube vachitaura vari parunhare vari mubulawayo najonga kandemiri westudio 7 sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera jonga kandemiri westudio 7 abatawo vakambarami kuti tinzwe divi ravo
chokutanga chandingataura ndechekuti mutemo unoti chii section 104 urban councils act inoti zvo whenever the office of the mayor is vacant or the mayor is absent or incapacitated the deputy mayor shall perform the functions of the mayor in terms of the act section 104 for any other resolution of the council. Saka, you know, when we do these things, gender straight as you know, as you come to them, if you are absent, the mayor is not a person, is an office, but you see that. Saka, when I'm in office, Sandy, if someone is on 30 days or sick leave, or they are incapacitated and I'm in office, I can make any decision. That is why I was elected the deputy mayor.
Saka vazonyora tsamba yekuti vadhube vadzosero pabasa ndiani
the acting mayor. No basa rangu. I'm not an ordinary councillor. Basa rangu, I'm the acting mayor. In the event that the mayor is incapacitated.
Saka tingati here, danu ramaka itane zuru ere kumisa wa dube ndori chiri poye zvinopa mutemo.
If you read urban councils act section 139, apana pa inotaura kuti even if ndamu suspender, apana pa inotaura kuti ndokwanisa ku uplift that suspension. Inini wacho akamu suspend. Until I report to council. That is very clear. Ndo zvinotaura mutemo.
Tiri kunzwa uye zvino muri pamapurisa mungatiudzawo kuti muri kuitepo
tiri pamapurisa the same town clerk I think maona video that was circulating where he was promising and insulting and swearing in a zulu achiti I will kill you nhasi atuma vanhu kuti vauye kuzotifaita where we are going to hold our meeting a special council meeting so he sent people to come and disrupt vakapinda machambers they broke inside and they were beating up councillors
mutevedzeri wameya weguta rebulawayo vatinasheka mbarami vachitaura vari parunhare vari mubulawayo najonga kandemiri westudio 7 tichiri panyaya iyi vamwe vagari vemubulawayo vamboratidzira senzira yekuratidza kusafara kwavo nekumbomiswa basa kwemunyori wekanzuru vachristopher dube asi meya weguta rebulawayo vasolomoni muguni vange vatosendeka parutivi kumbomiswa basa kwange kwaitwa vadhube vachiti patange paferefetwa mhosva dzavari kupomerwa taurai shava anoti painoti
gari varadzira vaimba panze pesitiro kwekanguva senzira yekuratidza kusafara kwavo nekumiswa basa kwavadhuve asi mushure menguva diki vanhu ava vazobva panzvimbo iyi apo mapurisa anomisa mhirizhonga ange asvika asi muchiziviswa chanyorwa nachamber secretary amaisikangele zhou kumakanzura kusanganisira vatinashe kambarami avo vakafanobata chigaro chameya pamwe nekuna ivo vadhuve meya muguni vati vadhuve vanofanirwa kudzokera pabasa nekukasika kuitira kuti basa rekanzuro rifambe zvakanaka Nezuro wakambara mivaye wanyora tsamba kuna waduwe vachivati wambomira basa vachivapa mosha yekutadza kusamazvo kunyanya panyaya kushaikwa kwemvura. Asi vamuguni avo vari kunze kwenyika pari zvino vati vanodanyatso ngwaro rinoratidza mosva dziri kupomerwa waduwe pozoitwa ongororo izere. Taedza kunzwa zvizere kubva kuna amai Zhou asi vanzi vari mumusangano. Tabatawo gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai mo asi vati vange vachitopindawo mumusangano wekuti vanzwe pamusoro pedambudziko remvura muBulawayo uyewo nyaya yekumbomiswa basa kwavaDhuve. Mune imwewo nyaya vamwe vatapi venhau vapinda mumusangano wekuziva kuzvichengetedza kwavanofanirwa kuita kana vachimabanhau uyewo kuziva nezvekuvandudzwa kwemitemo yakasiyana-siyana ine chekuita nekutapa nhau. Musangano uyu wako kwanewe Media Institute of Southern Africa Zimbabwe chapter kana kuti MISA. Mumwe mutapi wenhau Tanaka Murewa audza Studio 7 kuti aona musangano uyu wakakosha zvikuru.
Knowledge yatapiwa nhasi yanga ichitidzidzisa kuti unogona kuti unyore chero chaunoda kunyora as long as zviri zvinhu zvinenge zvisina kutarana nemutemo wemuZimbabwe. Une kudzero yekuti unyore nekuti ndobasa redu ratinoita. Saka I workshop ya yanga yakakosha chaizvo nekuti yatisimbisa kuti tishinge pakuita basa redu.
Mumwe zvemutapi wenhau Jeffrey Muvundusi ati musangano uyu wauya panguva yakanaka sezvo pane mashoko anogara achibuda nguva nenguva ekushungurudzwa kwevatapi venhau mubasa ravo.
Izvezvi munyika munenge musina kugadzikana kana tichitaura nezvepolitics. Saka kana kwakadai zvoro kuti nesivo vatapi venhau tirivo mundima imwe namapoliticians tinokwanisa kusangana nezvinhu zvakadaro. Ndosaka ndati yauya nenguva yakanaka.
Mukuru wezvekufambiswa kwemabasa musangano remisa Vanyasha Nyakunu vati chinangwa chemusangano uyu change chiri chekubatsira kuyeuchidza vatapi venhau kukosha kwakaita kuti vazvichengetedze uyewo kukurudzira vatapi venhau kuti vave pamberi pekuona kuti mitemo iri kuvandudzwa inovandudzwa nenzira inochengetedza kodzero dzeveruzhinji.
Ndinge chida kuti vatapi venhau vange vaine ruzivo rwakakwana nenyaya yemitemo iyi vachishambadzawo panenge paine zvakanaka potaurwa panenge paine patiri kuti apa pasatira zvakanaka pachibudiswa pachena.
Hurumende iri mushishi kuvandudza mitemo yekuita nekutapwa kwenhau kusanganisira mitemo yeAction and Protection Act IPA. Pamutemo uyu pachabuda mitemo mitatu inosanganisira Freedom of Information Bill pamwe neZimbabwe Media Commission Bill. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndaura Ishava.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kuru wemauto ari kutonga muSudan azivisa paterevhizheni yehurumende yemuKhartoum kuti hurumende yemauto yakamisa urongwa hwekuedza kubvisa hurumende pachigaro. Teki yatambira zvombo zvemuchadenga zvekutanga zverudzi rweS-49 kuRussia. Mungu Amerikuri yazvasimba kuti teki ibude muhurongo wekutengeserana zvombo neRussia ichiyambira kuti Ankara inogona kuva zvirambo. Panora neAV zinogara paDuku Refugee Camp Botswana vanoyireye kuti hurumende yeBotswana isadududza shure mukovapa mapiritsi emaARVs pachena kana hurumende yeAmerica misa chirongwa chayo munyana gore rino. Chingire Madoni anoti nyaya inota.
Kuburikidza nechirongwa chemutungamiri weResidents for Aid PEPFAR, vapoteri vakawanda vanorarama neHIV and AIDS vanga vachipiwa mapiritsi emaARVs pachena paDuku Refugee Camp iyo kuBotswana. Asi ndokuda kwekuderedzwa kwemari inoshandiswa nehurumende nyika mukupa vanoshupika, chinguva chepepfa chiri kumiswa mumwedzi waGunyana gore rino. Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko kumuzinda weAmerica muBotswana vaEfraim Curing vanoti chokwadi kuti America ichamisa chirongwa chekupa vapoteri muna nokudomwe iyi haina mari. Asi munyori mubazi rinoona nezvekuburitswa kwemashoko vaVictor Paledi vanomende bana ichaenderera mberi ichipa vamapiritsi.
Under HIV treatment can support the United States President Emergency Fund for AIDS Relief PEPFAR continues to fully fund ARV clinic in Dugui.
Pasi pechirongwa chekubatsira avo vanorarama nechirwere cheHIV neAIDS, chirongwa chemutungamiri weAmerica President Emergency Plan for HIV relief chichiri kubavarwe kusvika mumwedzi wagunyana gore rino. Mumwedzi wagunyana gore bazi rangu rezvekudzivirirwa kwenyika ino richitora urongo kuva vanorama nechirwere cheHIV AIDS mapiritsi pachena. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chisina kudomwa nezita racho chinoti hurumende yeBotswana inofanirwa kuenderana mberi nendima iyi kuitira kuti vanhu vararame kwenguva refu.
Kuri raiti kuti vabatsire zhinji reZimbabwe, nekuti kana vakasapa vanhu mafree yaravhizi vanofa. Beta kubatsira ruzhinji reZimbabwe, nekuti vakasiya kubatsira ruzhinji vanenge vachiuraya nyika. Beta kuti vabatsire vanhu vararame for the future.
Chizvarwa ichi chinotova vanhu vakawanda vakapera kufa kana Botswana ikasadzadzikisa chiwimbiso chayo chekupa varwere mapiritsi sezvaiitika kusati kwava nechirongwa chepepfa.
Vanhu vaifa pakava pasati pane treatment, pakava pasati pane dhona rakaraisa maARVs. So vanhu vakambofa nehuwandu, but since ARV yakatanga 2009 zvaa stable. As long as munhu achiaccepta kupinda mutreatment, hakusisina ndufu dzakawandisa.
VaSamson murefu ava vane makore 12 vachirarama neHIV. Mumwe vanofunga kuti hurumende yeBotswana ichakundikana kubatsira vanoda maARVs zvikuru vapoteri.
Tongotsveta panyasha dzaMwari kuti ivo vachaiita icho chavazvimisira kuti vachachiitawo. Wakatarisirawo kuti wagara vachivabatsirawo ne 10 years vachibatsira nyika pasina icho chinonzi hanzi pamboshota mishonga.
Nyanzvi munyaya dzemitemo nekodzero dzevanhu vaKenneth Mondiwa vanoti vapoteri vanogona kuendesa hurumende yeBotswana kumatare edzimhosva kana ikatadza kuvapa mishonga yavanoda.
Kana wawimbisa munhu tozvafana necontractor yewano yechikoro, voti ndapo allowance, this is the contract for this year. Kana government a faila unoona pane mastrike yawano yechikoro, atiwimbisa yes course manje wafaila kundipa allowance yangu kana wandipa monthly kabago. So wanotisa government kukoti woita mastrike kozi ninge yakutangwa yoyoyo.
Kusati kwaparurwa chirongwa chekubatsira vapote nemapiritsi emaARVs zvekamu 70 kubva muzana zvendofu dzaiitika mudhukwi zvaikonzereswa nechirwere chemukondombera. Dhukwi refugee camp ine vapotere vanobva kuZimbabwe nedzimwe nyika dzakaita seNamibia, Somalia, Burundi neDemocratic Republic of Congo. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Chikwata chenyika chemutambo wenetball chemaGames nhasi masikati chashamisa pasi rose nemakundira achaita Sri Lanka mumutambo wacho wekutanga wenetball World Cup watambirwa kuLiverpool kuBritain. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Chikwata ichi chadadisa zvikuru mushure mekuruva Sri Lanka 79-49 mumutambo wacho wekutanga we-2019 Vitality World Cup muLiverpool, England. Nasi masikati kokunda uku kwavhurira maJames mukana wekuendera mberi nemakwikwi aya. Chiri kunyanyofadza veruzhinji matambiro evasikana ava ayo avasiya vaine mapoints 30 kudarika Sri Lanka iyo iri pachinhano chemakumaviri pasi rese. Kukunda uku kwasimudza manyukunyuku muZimbabwe. Mumwe muteveri wezvemitambo vachatenda makazvo vachiti vari kufara zvikuru nezvaitwa nevatambi ava.
Ndikunzwa kufara zvekuti ezvinezvi wakutopinda munext round. Ndikuona tichienda mberi, tikuona chikapu ichi tichidzoka nacho.
Muongorori wezvemitambo vatinashe museti vanoti maJames anofarira kutendwa zvakasimba nezvaaitira nyika izvi.
Vasikana ava varatidza kutoti bhora ravo riri right pane revarume, asi tinoda kutoti tisaita zvekuvanyima mari sezvakaitwa kumaWarriors. Tichitoda kutoti vatotendwa kubva kuna president neanything in kind.
Studio 7 haina kukwanisa kubata vari muhurumende kuti tinzwe nezvekukunda kwemaJames. Asi varulenzi wekwete avo vanotevera mutambo wetsiva vanoti izvi zviri kuratidza kugona kwevanhukadzi mumitambo yavo panguva iyo vanhurume vari kutatarika.
Chikwata ichi chaita zvinofadza zvikuru, kunyanya tichikombeya nezvakaitwa nemaWarriors. Zvinoratidza kuti vakadzi vanhu vanoziva masports kutodarika vamwe vanhu vechirume.
Kukunda uku kwasimbisa mukana weZimbabwe wekuenderera mberi kusvika munharaunda yechipiri zvisinei nezvichabuda mune mimwe mitambo yasara. Zvikwata zvitatu kubva mugungano iri iro riri kusanganisirawo Australia neNorthern Ireland ndizvo zvinobudirira kuenda munharaunda yechipiri. Zimbabwe iri kusangana neAustralia mangwana ichizopedzisa mitambo yayo yemugungano iri neNorthern Ireland nesvondo, apo ichaziva kuti yasvika papi nehondo yekutora mukombe. Mumwe mutambi wechikwata ichi Meso ane chivimbo chekuti vanosvika mufainari chete.
Tinosvika kufainal sezvo takambokwalifaya kuenda World Cup, zvoratidza kuti we are very good.
Kukunda kwavaita Sri Lanka uku imwe peji munhoro nemuta muZimbabwe, sezvo akakarike kutanga Zimbabwe ichikwikwidza mumakundano eWorld Cup aya. Kukunda uku kuchabatsirawo zvekare kukurudzira zvimwe zvikwata zviri kumirira Africa makwikwi aya, South Africa, Malawi neUganda, uyezve kubatsira kusimudzira mutambo wenetball kumba muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Nasi pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei icho tinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri china nechishanu. Nasi tiri kutiwo nasi ndezvedu tiri kuibika ipo pano hangasa, tichiona kuti vasikana vekuZimbabwe maGems nasi vadadisa paLondon apo paLiverpool apo vanga vari kutamba pamutambo weNetball World Cup. Taona vachirakasha vachidya uyezve vachikunda chikuta cheSri Lanka 79-49. Aiwa, saka nhasi ndo zvatiri kutaura ipo pano.
Halo mari.
Aiwa, tiri wade, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Kutaura namukoma Tawana, ndiri kuSouth Africa.
Taurai tinzwe.
Ndatanga zvauko kungokorokoteza vasina redu vakwanisa kukunda pamutambo wava.
Ehe.
Hello.
Hey, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura naJosiah Mandishona ari kuGweru.
Taurai tinzwe, muri kunyatsonzwika paGwerapo.
Haini hangu ndinotanga kukorokotedza vasikana vadadisa vekwedu avo.
Ehe.
Makadiko tete Marvelous.
Aiwa, tiri wadi, makadii ikoko?
Hangwa ndirosimba mutaona mufundisi moyo.
Aiwa, mufundisi moyo, ndimi makatisimbisa muchisimbisa vasikana ava veMaGems neZuro. Taurai tinzwe, mudzimai wenyu ari padhuze here tisati taura nemi?
Ndiri kuda atenda service amai ava vari kumba. Vari kufarozwa. Aiwa, chekutanga samufundisi moyo, ndirofara zvikuru kuti ana akatarisa mutambo yose miviri weZimbabwe neSri Lanka, weAustralia neNorth Ireland. Zimbabwe yaita zvinhu zvashamisa nokuti vanhu vanga vari mustadium vanga vachimba yave nyama yekugota baya wabaya chimondo Zimbabwe. Zvaita Zimbabwe yaita zvinhu zvinoshamisa zvikuru nokuti netball kunyika yedu iri mutambo unotorwa pasi nevanhu vakawanda. Saka zvaita nyika yedu yeZimbabwe yagona zvikuru, tafara zvikuru semunhu akakura achiteerera achifamba namadzimai vachiri musikana ndichiona zvenetball. Saka zvaita nyika yedu ndinoona ichikunda nokuti kuwana kuwina kwaita score ya 79-49 paichazotamba neAustralia. Ndoda kuti vagone kusimba nokuti pananga chiona Australia neIreland. Ireland yanga isingagoni kutamba, defend Ireland yanga yakapusa roga roga bhora raiwana Australia yainga ichigoesa, yakanga ichigoesa. Saka ndoda kuti Zimbabwe ichitamba neAustralia ngaive inogona kusimbisa defense akasimba zvikuru kuti even bhora ravanobata vagone kwano kumwisa. Ndinoona Zimbabwe yechipedza zvakanaka ichienda mberi.
Ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa, muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitika kuzvizvara zveZimbabwe kwese kwazviri. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Anokuonekai nemufaro manherano, ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.